A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 26th, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we're continuing to profile women candidates who will be running in this year's harmonized general elections for different positions. What are your views on the issue?
And you can join our discussion. And to join that discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Eh, konapa, ngolesine, ngolwabesifazane. We are also on the internet. You can also find us on www.voazimbabwe.com, lobaku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can actually join in the conversation right now. If you haven't liked us yet, please go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now. Once again, we are going to be profiling women candidates participating in this year's harmonized elections. What are your views on the issue?
And Marv, the countdown to the country's harmonized elections continues with only 4 days left, only four, until voting day this coming Monday. Mm-hmm. So most female candidates are vying for different offices are now intensifying their campaigns for the final race on July 30th. That's the final dash.
PJ, female candidates are actually coming from all walks of life. We saw some coming from the diaspora. We have, I think, a sister actually coming here from the U.S., two women coming from the U.S., and some coming from the U.K. and other countries. And some female candidates also coming from the country. They have thrown their hats in the race to stand in the presidential race, parliamentary and council elections. So, you know, it's going to be a very interesting election this year. And to date, PJ, four strong women are contesting.
Yes.
As they want to be the president, the first female president of Zimbabwe. But is their dream going to come true? I don't know.
Come on. We'll wait for Monday.
Yes.
Or Tuesday.
Yes.
And some of them are very young as 22. And today, the United States Senate issued a statement on Zimbabwe, which read as follows. The United States Senate and the House of Representatives yesterday passed the bipartisan legislation introduced by Senator Jeff Flake and Chris Coons, both members of the Senate Foreign Relations Committee, to lay the framework for U.S. relations with the government of Zimbabwe. The bill updates the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 and sets forth the steps Zimbabwe needs to take to have sanctions on its country lifted, including ensuring the country's upcoming election on July 30, 2018 is free, fair, and credible.
PJ, that's very good news for the incoming administration, whichever it is. Whoever comes in, they are assured the U.S. is saying, we've got your back.
Yes.
So the senators, Flake and Coons, led a bipartisan congressional delegation to Harare in April. And Senator Flake will return to Zimbabwe next week to serve as an official observer of the election. He said, let me quote him directly, "This measure outlines that will go a long way to demonstrate that Zimbabwe's government is earnest in its desire to bring about long overdue change for the people of Zimbabwe who suffered under the authoritarian rule for far too long," said Fleck. "I look forward to returning to Zimbabwe ahead of what I hope to be a free and fair election, and I urge the Zimbabwean government to foster peaceful democratic reforms."
He also continues to say, "I am thrilled that Congress passed this important piece of legislation, which reflects our sincere hope that Zimbabwe makes a transition to a peaceful, democratic, just, and prosperous nation," said Coons. "A free, fair, and credible election is a necessary but insufficient step to increased cooperation with the United States. Zimbabwe's leaders must also commit to a peaceful and constitutional transfer of power to reflect the will of the Zimbabwean people. We look forward to the fulfillment of the commitments President Emmerson Mnangagwa has made to the people of Zimbabwe to pursue broader political and economic reform and to deepen the partnership between the United States and Zimbabwe as sufficient progress is made on these necessary reforms," close quote. What are your views on the issue?
PJ, this is a very deep and, you know, a good statement for whichever administration comes into power. It means mm-hmm. the minute whoever wins, they have the U.S. support if the elections are free and fair.
And credible.
And credible. And they also say there must be a peaceful transition of power.
Yes. Crossing our fingers.
Yes, PJ, over to you.
Siyalamukela kuhlelo lethu lwalamhlanje, uhlelo lapho esikhangela khona indaba eziphathelane labesifazane. Njengoba sikusimo sekhetho ngalesi sikhathi, lapho ukhetho olokudinga umongameli, amalunga edalela eParliamente, lamakansela lwenziwa ngumvulo. So kusele insuku ezine kuphela ukuthi lolu khetho lwenziwe. Yikho ke labo abakhankasayo abadinga usekelo abamabandla ehlukeneyo ezombusazwe. Sebesenze sokuyisipitipiti. Sebegijimela emqansweni ukuthi bayi across the final line yomkhankaso wabo. Yikho ke njengabesifazane siyalinika ithuba ke kulolu hlelo lwalamhlanje ukuba likhankase liyenze i-last station yona leyo eliyenzayo. Silabo ke esilabo esiyenelise ukuthi sikhulume labo abakhankasela ukuthola usekelo ukuthi bancintise kukhetho oluzayo olwangemvulo. Kungaba ngasesigabeni sokuba ngumongameli, kungaba esigabeni sokuba ngumeli edalela eParliamente, kungaba njalo ukumela esiqintini kumakhansela. Siyalinika ithuba lona lelo. Lisifonele kunombolo zethu zona lezo zithi 001-202-619-2077. Siyabe sesiza lithinta ke ngocingo ukuze lingene lani kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibeke labanye esibe lethuba lokuthi sixoxe labo ku-video kanye lakumakhala ekhukhwini kanye njalo lase ecingweni esilabo lapha esibaphiwe zintathele izindaba zethu eze Studio 7 esizeze Zimbabwe.
Lingasitshela ukuthi limi ngapi njalo yikwini elikukhangelele ukukhetho lololuzayo?
Mina ngo Abigail Mpandi, like I said, ngu candidate proportional representation eMathabeleland North ku MDC Alliance.
Ukhetho luhamba njani khona ngale?
Hayi, so far so good. Mase sikhangelele ukuthi siyabe sesikhombeka ngeminye iminyaka, angitsho. Kodwa ke okusalayo silokudana khonoko ukuthi nje siyangena nje eParliamente sesingeniswa abaningi bathi kumbe iBakhosi. Kodwa okusalayo into mina endanisa kakhulu ukuthi mase sikhangele iConstitution yethu esinayo. Yona lithemu ngeyokugcina ukuthi omama bangene ngendlela yonaleyo ngapha kuma candidates ubusunanzelela futhi ukuthi omama balutshwana nani labuyehla kakhulu mase sikangele kuwo wonke nje singathi ama-political parties lakithi. So mina ngikhangelela ukuthi ngingangena ephalamente, into yokuqala sizaqalisa ukuthi sikhankase ukuthi i-constitution yethu ivumele ukuthi sike sibe phose ngezinye 10 years omama bevunyelwa njalo ukuthi mangene ephalamende ngendlela nale ifana ngayo nale esilayo kathesi ku-constitution yethu.
This was one of the candidates, Abigail Mpambi. She was also campaigning, but she is assured of a place because she is under proportional representation.
Well, that's good news for her, because, you know, what's very interesting about this election, PJ, is that we're seeing a lot of new faces coming in. We're seeing them coming from a really wide range of backgrounds. So hopefully, whichever government is coming into power, you know, they are carrying Zimbabwe on their shoulders. You know, people are saying the country has suffered enough. They want to see some kind of good thing going on. So
yeah, and the proportional representation is going to end this term around. After 5 years, it won't be. And she was saying she's concerned that it's coming to an end. And as well as the female contestants, most of them, the total number, either for parliamentarians, for councillors, even for the presidential, it's very, very low.
She's correct, because I know we actually tried to get, you know, comments from both, you know, the major parties in the country. All of them did not meet the 50% quota.
Yes.
To date.
So it's a major issue. Super, it's tole njalo munye ongabe ekhulunywe la. Okay. Yeah.
Rekei tende remberine chirongwa PJ nasi ndochi na chekupesira PJ tisatapinda msarudzo. Saka kune madzimai akateerera chino ichi ndochi na chekupesira tisatapinda msarudzo. Uyezve sekuziva kwatinoita kana iyo voters roll yezeki yanga iri kuratidza kuti madzimai ndo akawanda nema youth ndova akawanda pavoters roll, saka tichaona madzimai vakawanda vachibuda kunovhota. Uyezve tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti madzimai vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kuvimbisa chii, uyezve vari kumapatso api. Tichatamboedza kutsvaga vakawanda wanda timbonzwawo kuti ivo vari kuti chii nenyaya idzodzi dzesarudzo. Asi nyaya huru PJ yatanga tiri kukurukura nhasi yanga iriyo yataurwa neAmerica yekuti kana sarudzo dzikaitwa dzakachena, nyika yeAmerica yakazvipira kuti ibatsire hurumende ichange ichipinda munyika.
Yeketise izijeziso ezaetulelwa eZimbabwe ezenoto pansi komthetho wezidera oka 2001. IMelika isithembisile ukuthi nanana nxa kungaba lokhetho olubalulekileyo, olukhululekileyo, ololokuthula, olongeladlakela, olwemukelwa impumela yalo, olwemukelwa umuntu wonke, siyakwethula izijeziso lezi esazethesa eleZimbabwe. Into enhle kakhulu, ngamazwi ajabulisayo ngempela.
Regei timboenda tinonzwa mumwe ari kukwikwidza musarudzo idzodzi, mwana wavatsvangirai PJ, mwana wavatsvangirai wechisikana. Regei tiende kwaari azvitaurire kuti iye zvii zvaari kuvimbisa vanhu vemuconstituency yake yeGlenview South, uko ari kuedza kutsvaga rutsigiro. Regei tiende kwaari tinzwe.
Makadii vateereri, zita rangu ndinoitwawo Vimbai Tsvangirai Java, musikana mukuru wa the late Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri kukwikwidzawo musarudzo musi wa 30 July 2018 ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa na President Advocate Nelson Chamisa. Ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency. Sa MP wavo, ndirikuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects. Uyezve ndinoona Glenview South iri nzvimbo yakazara mayouth, asi mayouth asina mabasa. Saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusumudzira munzvimbo yeGlenview South Constituency. Ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka muconstituency mangu. Mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage busts, marodhi, zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka. Ndozvandiri kutarisirawo saMP wemuGlenview South Constituency kuitira vagari vemuGlenview South. Ndinovimba kuti muhana kana kuti mumoyo memuZimbabwean ega ega muri kuda real change. Change inobatika, shanduko inobatika. Ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana, handei tinovhotera paMDC Alliance, President vari Nelson Chamisa, MP for Glenview South, Vimbai Changirai Java, Councillor Ward 31, Tonderai Chakaredza, Councillor Ward 32, Gaudensia Marera. Musuwa 30 July, hande tese ne uwandu wedu tipude, tifadze vachangirai, nezvese zvavai ruwira, uye zvavai shuvira muupenyu hwavo, ne muupenyu wema Zimbabweans ese, kuti tive ne free and fair election, kuti tive ne kusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe. Ndatenda.
Avo vanga vari amai Vimbai Tsvangirai Java vebato reMDC Alliance vachitaura nesu vari muHarare. Regai tiende kune mumwezve vari kutsvaga ivo Rutsigiro kuSunningdale, amai Winnie Kankuni. Tinzwe kuti ivo vanga vari kuti chii.
Makadi henyu. Ndinonzi Winnie Kankuni. Ndakamirira MDC Alliance kuno kuSunningdale constituency. Ndinotarisira zvinhu zvakawanda kana Mwari wanditendera somunhu womukadzi. Zvandichada kutarisana nazvo ndezvevana vadiki vari kuputa mbanje nemaguru mukati memusha. Semubereki zviri kundirwadza. Ndine mamwe mafungiro andingangoitawo kuti ndibatsirikane, ndibatsire vana ivavo vabve muupenyu hwavo, nekuti vazhinji vanogumisira vafa vachimwa zvinodhakwa izvozvo. Ndinotarisana nemadzimai eshirikadzi dzakafirwa nevarume, dzimba dzavo kana dzakuchinjwa ownership, varikusangana nemadambudziko makuru ekuti vanoshaya mari, vana vavo havasi kusevenza, uyezve havana chokukwanisa kuti vachinjise dzimba dzavo idzodzo. Saka idambudziko randa kunochemera kuhurumende kuti vadi kuchinja zvavo ownership iyoyo nemari iri reasonable inokwanisika, kuti zve zvinotibatsira semadzimai mashirikadzi. Tinotarisirazve nenzvimbo yekuverengera vana vedu vakabva kuchikoro. Muno muSunningdale hamuna kana nelibrary, nzvimbo yokuverengera, ndokuti vave vachiverengeka vanogona kuverenga zvavo vachida kuenda kuchikoro vachiinkarejwa kuone nzvimbo yekuverengera muno matina. Tinotarisa kubatsira madzimai ane mubati wemaoko kana kuti vanozviitira kuti tingaite sei kuti vaone kuraramisa vana vavo. Chisa musoro pamwe chete tiri tose. Urongwa hwangu hukuru hwandiri kuda ndokushanda nevanhu ndichinzwa zvinobva kuvanhu, ndichinoisa kuhurumende kuti iti inzwisise zviri munharaunda muno. Nechidimbu ndinoti ndikutarisa nebasa riri guru randitarisa muno mumusha semunhu womudzimai, ndichiti musha mukadzi, musha uno waizosumukira kana Mwari wanditendera kana vanhu vakazondivhotera. Ndiri weMDC Alliance yavachamisa. Maita yenyu?
Aiwa, nasi tiri kuenderera mberi izvo. Toda kumbonzwa zviri kutaurwa nemadzimai vechikaradhi vari kuti ivo vanokanganikwa nevazhinji vanoita zvematongerwo enyika, asi vanozoona vanhu ava kana vaakuda kutsvaga rutsigiro. Uyezve vari kuti ivo rwendo runo vachange vari kuvhunza vari kuvamirira kuti vanogara imomo munzvimbo dzakadai Sunningdale, Acadia here kuti vakwanise kuzowana rutsigiro kubva kwavari. Regai tiende kune mumwe mudzimai akataura nemutori wedu wenhau achishushikana iye kuti dai vematongerwo enyika vavazivawo kuti vanhuwo vanogara imomo muZimbabwe.
Mu Acadia ne Braeside. And of course, like vamendaka famba ndakabuda munyika aya and I came back home. But pane problem that iri hombe for this colored community. And in the first instance, pane vame vakawanda seni, we never ever wanted kuti tiji taurirwa kuti tiri makarati. We resisted that. And itika, for me personally, I believe kuti inini zvimunhu mutema and I'm a Zimbabwean, primarily. That is it. However, takapinzwa musystem ya Smith, and iti, ma chitupa chedu chewa karad, which is mixed race, and iti, at the end of chitupa chawa pane 00. Recently, VP wachivenga, akauya ku Acadia, aka adresa makarad. It was a definite strategy to come and be inclusive. And it VP akaudza makarat kuti isusu tainzwa nyaya yenyu nechichemo dzenyu dzese tichabvisa ma 00. Because don't forget, nyaya 00 right now panyaya yeminda district of origin ndo pane 00 here. Inini yangu, my district of origin is 25 ndobva kwana seke. So I have a district of origin because ndakatedzera zvababa vangu. Pandakaina notora chitupa, ndakapinza musisi ndikati ndoda kutora district yababa vangu. Vakarati vame vakavanda vakasarudza kutora DNA yekuvarungu. They didn't want to acknowledge DNA even though they knew kuti they were visiting ambuya ari kumusha. They kept it undercover. Now in 1980 pavakavunza kuti okay muda kuita sei, vame vakaramba varipo kuti no, we are fine. Now here we are, it's a new day. The new dispensation is saying to down visa ma 00 kuti chi mupiwe minda mupiwe ma benefits sevamwe, because that's what's been happening. Vanhu vane ma 00, and the thing is nyaya ma 00 ropa, you have to remember varungu varipo pa 00, ma India varipo pa 00, akusi makarati chete. So the debate needs to go deeper. It needs to be really debated and people need to consult and understand what that means. But for vakawanda, ngavachage roots dzavo. Ngavachage roots dzavo kana vanga vachiviga ngazvibude pachena. And acknowledge where you come from, because that is what the 00 or the district of origin should be about. And I think right now there's a lot of confusion. Vamwe vari kufara kuti hey tichabviswa ma 00. Okay, 00 ikabviswa, then to say I've heard some plan kuti pamwe vachaisa 63 vachadzokorora 63 kana kuti 08 for below. Zvinobatsira here, because that district of origin is baba wangu, where has he come from, and it ndonya yacho. So I think paninya inofana kutsanangurwa zvakanaka naka before people start getting excited about the issue.
Aiwa, apo tiri kunzwa PJ kune mamwewo madzimai vanga vari kutaura ivo, ava madzimai vechikaradhi vanga vari kutaura ivo nyaya idzodzi dzekuti zvimwe zvatasingatozive kuti pamaidea vakanzi vane ma 00. Saka vari kutaurawo kuti ivo semadzimai uye zvese vanhu vanogara muZimbabwe vari kuda kuona kuti chiiwo chichabuda pachauya sarudzo, pachauya here, pacharandudzwa here mitemo inoita kuti ivo vaonekwewo sezvizvarwa zveZimbabwe zvizere zvisina kunzi zvakaclassifywa kuti 00 semurungu kana kuti muIndia sekutaura kwavaita. Asi chandibata PJ ndechekuti vati ivo pane imwe audio yavataura vati rwendo runo havasi kuzongovhotera munhu asingagari muconstituency yavo, vari kuda munhu anogara imomo anoziva matambudziko avo kuitira kuti vamupinzewo muofisi agoenda achinogadzirisa zvinhu.
Ngabe skaladi labo abe akedia labo kade bekhuluma bathi bona bayangena labo kumncintiso walonyaka okhetho lwalonyaka njalo bazavotela labo abadabuka esigabeni khona lapho kumbe esiqintini lapho abahlezi khona njalo bekhalakhala ngokuthi bona njengabantu bohlobo lwesikaladi bayabandlululwa ngokuthile ngoba lezi thupheni zabo kubhalwe o00 ukuthi ukuthi abala malungelo wonke ukuba yisizalwane yeZimbabwe. Ikhoke kobulawayo lamhlanje kube lengxoxompikiswano eqoqwe ngabe Harper Cook Trust ethi yona Regional Party's Women Presidents, is it their time? Le ngxoxompikiswano iqalise ngezikhathi zabo 5. Iphele nje kathe singabo 7:30 kumbe lokhu khona izikhathi zeZimbabwe phela lezi kungenzakala ukuthi lokhu iqhubeka kodwa akade bekhuluma lapho umqondisi moyo omkhokheli we-MRP ukuthi ke umnkosikazi Lucia Mathibenga we-PRC umnumzana Dumiso Dabengwa owezaphu umnumzana Moses Mzila Ndlovu owe-ANSA lo nkosikazi Priscilla Misa Irambe Mshonga o-MDCT. Sixoxebuleni enye ingxoxo okwade kukhulunywa kulo mhlangano.
Power begins with me, power begins with you. Nguwe okumele uzimele. And I think I need to clarify a little bit about the devolution of power. When we talk about devolution of power in Zapo, we mean that let people run themselves in Matabeleland. Let people run themselves in Manicaland. Let people run themselves in Mashonaland. And just to give an example of Matabeleland, for example, we have almost 60 or 70% of a gross domestic product generated from Matabeleland. But you will discover that Manicaland as well has those diamonds. They've all, God actually gave us resources according to our provinces. So we are saying, let people decide for themselves in their provinces. Let provinces resource those people and empower those people. Let us not have resources being transported to other provinces. To the disenfranchisement of our local people. So we are saying, abemanikaleng ngaba sebenzisa ama diamond, let us sebenzise ama tourist
marvelous. That was a panel discussion which was conducted in Bulawayo today, organized by the Harper Cook Trust. It was called Regional Party's Women Presidents, Is It Their Time? So it was conducted, it was done, it started at 5 p.m. and ended at 7:30 p.m. And there were a lot of speakers, including Mqondisi Moyo of MRP, Mrs. Lucia Mathibenga of PRC, Mr. Dumiso Dabengwa of Zapu, Moses Mzila Ndlovu of ANSA, Namai Priscilla Misairambu Mishonga of MDCT. Sakatangutoro uchidimbu, chena urwa iyoyo.
Very interesting indeed, you know, because I think you can never really have enough debate as we go towards the election. So very interesting there. But Tisatatora Mterer, we've got a very interesting debate going on here. After we played Vimbai Changirai Java's tape, there are a lot of people Varipa VOA Shona who are writing here. Stella Masawe Arkuti, thanks Vimbai, I support you. Alam Stole Arkuti Mwari, Vashaitira Shakanaka Mufunge, Ama Vadikani, Peter Sibinda Arkuti Ana Vachamisa. Ie Vimbai Changirai Arkuti, thank you all for your support. Avati je, as MDC Alliance, we definitely take note of that. Ndofunganga Arkutaura Pamsoro, zvataurwa namai vechikara dvai vati vada kuti zvinhu zvigadziriswe. Masi Wilkes avati, so is this Chamisa's daughter? No, this is Morgan Changirai, the late Morgan Changirai's daughter. Masi avati, Vimbai, why didn't you know that before? Arutaura iyo nyaya ye makaradi. Vimbai Changirai avapinda wakati, we knew it as MDC, we will act on it as we get into government. Saka arikuti MDC Alliance ikawana mukana wokupinda mugovernment vachakwanisa kuona vaona zvavangaite. Masivo zvabvapinda zvakare zvikanzi 4 days before elections, you're taking note of something that has been happening for decades, so you have never bothered to engage colored people here in Zimbabwe. Saka hanzi, MDC has been in government, in parliament since 2008. Ndo zvavari kutaura panapa. Saka a lot of debate is going on as we continue. Vimba ichangira yapinda wakati, we have, my dear, if you look at our smart document. Saka hai wapana pari kunakidza PJ. Asire gaiti ende kune mumwe munyarikani wedu.
Nekuti kona poti mbale la haba segela yola haba silante layo ku Facebook. Slo Bayana Wellington Painters. Uti Slapa Ekoli, uti Timothy Moyo, ufakele nombolo zake zocingo, Temba Nyatsisa Mpofu, ukona laye, Peter Swindi, uti Bulawayo, watching, Neji Patience, watching from Pretoria in South Africa, uila di lai lawyer story. Kulolu keto, kunzima, mtuaka zomuhle, lizilungiselele na, Upenat Ngano, uti please, whether you are the daughter of Morgan, just introduce yourself. Ikwa ucho yulai. Constance S. Mnube, uti hello. Hello back. Mtetepi Zulu, uti hello. And I'm saying hello back. Alam Stole. And I ke uti original ballot paper ringe risina watermark X pana Zanu PF presidential candidate. Munangagwa. Shakawanda wanda zvaanyora ipapa hanzi hazvisi kuverengeka ndirikuedza kuti ndiverenge
aiwa ndozvinoita life PJ
ndivo vandandinawo ivo vakadhani lavo lapa avalandelayo yalo siyalibonga ngokulandela ubani lokelishare labanye enxalile nombolo zenu zocingo lizifake khona lapha sizolithinta ngocingo lisilandele lishare labanye silalele sibanengi.
I want to not send a vese varipa live feed yedu sekutora kwa Twitter. Debate yedu kutu ende ramberi mbackground ipo pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Asi regate ende kune mwe mnyarikani wedu sekutora kwa ndamboita varimuno mu America ku New York. Varikuti ivo varikuronga kuratizira nemusuwe mugovera. Regate ende kwa varitinzigoti ndziani uye varikuronga chi. Hello.
Hello, thank you so much for having me in the studio.
Yes, tell us a little bit about yourself and what's going on. We understand that you're going to be demonstrating. Why demonstrate at this point in time? Elections are only 4 days away.
My name is Shamiso Ngongoni, and I am with the MDC for North America. So basically, the demonstration, we just want to stand in solidarity with the Zimbabweans at home. Mm-hmm. We saw some of the demos that were done in the past. And strangely enough, this would have coincided with some of the demos that were planned but did not fall through if it had actually been successful. Mm-hmm. But yeah, we just want to stand in solidarity with Zimbabweans. We want a free and fair election. We want a peaceful transition of power. And we want a peaceful election. So we're encouraging all the Zimbabweans who are within North America to come out in Washington, D.C. We're going to be at the embassy, and we're just going to stand together with fellow Zimbabweans back home and show that we support their efforts and we're with them even though we're unable to vote at this time.
Mm-hmm. Tiri papo muzvare munenge musikana wechidiki. Saka munoona pane zvichabuda here pakuratidzira kwamuchaita uku?
Yes. And you know, I believe in demonstration. I believe in exercising our rights. Mm-hmm. I believe in our ability as diaspora to influence people at home. So really to encourage varikumba kuti panodedzerwa my demo endai muno demonstrator muswe Monday endai muno vota mese muno saka register ngai ndo vota, go and exercise your right. It's something that we wish we could do but we're failing, so please go and do it for yourself and on behalf of all of us. So tikukurudzira vamwe vedu varikumba, and we feel like any small effort, especially in encouraging and in mobilizing people, definitely helps. So it's not going to be Saturday, it's not going to be definitely.
Mm-hmm. Saka pane zvamuri kuita here imi wataurayiwe kuti waifunga kuti dai waikwanisa kunovota since kusina diaspora vote. Zvii zvamuri kuita sevasikana vechidiki kuedza kukwezvawo vamwe vari kumusha kuti vaende kunovota pachange pachivhota vamwe nemusi wemuvhuro?
We have a small youth group that exists within North America. And so we have been definitely working aggressively on our social media platforms, encouraging each other to put the word out there, saying, please vote, encouraging our family members, could you please vote? And then also we've been collecting donations to support whatever candidates you'd like to support back home, young people, the likes of ladies like Joanna Mamombe, who's standing in Harare. And so we're encouraging each other to support people in our home constituencies by donating, and also by just keeping word out there, keeping young people motivated and interested in politics.
Yeah, but Akokadaro, PJ, I think you could hear for yourself, but let me just translate into Shona quickly. Tukona musikana wechidiki ari ku New York ari kuti ivo vachange vari kubatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munomo vachienda kunofora. Vari pamuzinda weZimbabwe muno muWashington nemusi wemugovera, nekuti vari kuti ivo sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika havasi kukwanisa kuvhota, asi vari kubatana nevamwe in solidarity yezviri kuitika kumusha. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura zvedu ipo panapa. Uyezve sekutaura kwandaita debate yaichiri kuenderera mberi pakati pavimba itsvangirai naMasi Wells, asi tichaverenga zvedu tomboenda kwauri PJ.
Yeah, lapo kulo silo nkosazana Shamiso Ngongoni yenake use New York khona lapha eMelika yenake uthi yena na njengabasakhulayo abesifazane njalo labasakhulayo abanye nje abayizizalwane zeZimbabwe lapha eMelika basebeqoqe ukuthi bazokuyatshengisela esigodlweni soMeli weZimbabwe ikhona pha eMelika eWashington DC kodwa ke asiko kutshengisela kokukhonona but ikutshengisela nje kosekelo in solidarity okwenzakala ekhaya ukuthi sokulungiselelwa ukhetho njalo bekhuthaza ukuthi ukhetho lolu lwenziwe ngokuthula kungabi lodlakela njalo ubuziwe ngumavelas ukuthi njengoba lina lingavunyelwanga ukuthi livote lingapha ngaseMelika lenzani. Wathi asikwenzayo kuphela ukuthi sikhuthaze izihlobo labangane abasekhaya ukuthi bahambe ngobuningi bayesebenzisa ilungelo labo lokuvota bakhethe umkhokheli ozaguqula ilizwe lethu alithuthukise.
Aiwa apo ndazvinzwawo zvataura PJ. Regatiendeire mberi tichimboverenga pana pa zviri kutaurwa debate yedu iri pakati pa Vimbai Tsvangirai uyo ari kumirira iye ati Glenview South ari kuedza kutsvaga rusigiri ikoko ari kuti hi Masi, as long as MDC has no control of the local government ministry, it's difficult to implement strong good service delivery. The minister of local government control local government and it's the president who appoints the minister. Saka ari kuti iye hapana zvavaikwanisa kuita seMDC nekuti anga abvunzwa naMasi Wells mumwe womutsigiri wedu wepaVOA Shona panapa achiti saka pane here zvanga zviri kuitwa neMDC kubvira pavapinda kana kuti pavanga vari muparlamenti imomo. Vari kuenderera mberi pano pari kunakidza PJ asi regai tienderere mberiwo timbonzwa kune musikana wechidiki ari kuNew York. Hello.
Hello.
Yeah, saka muri kutarisira kuti kuchauya vanhu vakawanda sei?
For now, at least within the structures, we're expecting maybe 20 to 50 people. But we're hoping quickly with this information, with you guys broadcasting and with also a little bit of social media encouragement, we're hoping for even more people than that. We're willing and ready to accommodate as many Zimbabweans that come out that day. And we're excited to meet any new Zimbabweans we meet that day.
Aiwa, zvinonakidza chaizvo kunzwa kumbonzwawo vechidiki PJ vachitorawo mukana wekuti vambotaridza kuti zvii zviri kuitika. Aiwa, tinokutendai chaizvo, toziva kuti uri pabasa. Thank you so much.
Thank you so much for having me, ladies.
Okay, maybe before you go, can you tell us what time this will be?
The demonstration is running from 10 a.m. to 3 p.m.
Thank you very
much. So please come, nehosho, nengoma, ready to sing, ready to dance, ready to stand together with all the fellow Zimbabweans at home.
Thank you very much. Bye-bye. Aiwa, tinenge tine mumwe munyarikani wedu vari panhare pari zvino. Hello.
Hello.
Makadii amai Linette Karenye?
Ndinofara wakadi zvako Marvelous.
Aiwa tiri wadi imboti tsanangureo kuti kwakamira sei munyika pari zvino imise madzimai takatarisanya iyo iye sarudzo.
Ah munyika muri kuragidza kuti vanhu va ready kunovota muswa 30 July nekuti ukatarisa mese matiri kufamba munhu ane mufaro uya wekuti akuenda kunovota muswa 30 July saka madzimai ari kuragidza kuti zvinhu zvavari kutambira nemufaro uye zvinhu zvavari kufarira.
Mhm. Tinonzwa zvekuti imi semadzimai vanomirira bato iro reMDC Alliance pane zvamuri kugadzirira kuti nemadzimai muri kubatana muchiita minamato mungatisana nguro kuti zviri kufamba sei.
Ichokwadi takati isu semadzimai Zimbabwe inozivikanwa nekupinda musarudzo dzine mhirizhonga inozivikanwa nekupinda musarudzo dzinobiridzirwa anenge ahwina onzi ndiye adyiwa. Saka semadzimai takanzvera tikaona kuti tazama kushandisa ballpoint tazama kuita zvese asi sarudzo dziri kungooneka dzichibirwa nevari kutonga vari muzanu PF. So semadzimai Zimbabwe yose tabvumirana kuti isu zvimwe tazama chasara munamata takatarisa tikaona kuti even in Bible there was Esther. Esther akanamata for a long period of time achiti zvinhu zvimwitiri zvakanaka but there was a time yanga yaakuda kuti murudzi rwekwake runge ruchiparadzwa asi iye akabatana nerudzi rwekwake vakati let's pray for 3 days 3 nights tokumbira kuna Mwari kuti kana ndakuenda kuna mambo anga ari murume wake kuti azoenda ikoko achizonzwika zvichemo zvaanga ari kusvitsa nazvo. So after praying 3 days 3 nights mambo akatozomubvunza iye asati ataura zvaari kuda mambo akamupa zvose zvaaida nekuwandudza. Saka isu tabhiliva kuti aiwa let's follow the Bible let's go before God let's pray for God kuti nyika ino iwe nesarudzo dzichaitwa murunyararo nyika ino iwe nesarudzo dzinova dzekutanga kuti munyika zvisati zvakamboitwa. Saka tiri kuti semadzimai let's pray Zimbabwe yakuda prayer zvimwe zvese taita asi munamato tangatisati tainamata asi takati tisinganyatsosvika chaipo chaipo. So tabatana semadzimai kuti musi weFriday Friday Saturday Sunday we are dedicating this day to prayer kuti Mwari tinzwe iminamato yedu kunyanyanyanya tiri kunamatira for a smooth transition kuti kana tapedza kuvhota vachamisa vari kuzohwina sarudzo because tozviziva vatsvangira vakambodziwina ka and MDC yagara ichihwina sarudzo. Saka isu tiri kuti kana vachamisa vahwina munamato wedu kuna Mwari wavo kuti ZANU PF navamunangagwa vanofanira kungo accepta kuti aiwa takambotonga chiregai tipe vahwina zviri pachena vopanana chigaro ichi zvine runyararo zvisina mhirizhonga then it will be in the history of Zimbabwe to say after a long period of time, after 38 years, Zimbabwe yakazoenda pamunamato. Vachachamisa vakahwina, vamunangagwa vakaaccepta defeat zvisina mhirizhonga. So tiri kungonamatira kuti vese masoja, mapurisa, vanoda violence, vasambonzwa kudii kuita violence. And masoja edu, as usual, nemapurisa vochengetedza nyika yedu, nyika yedu yova nerunyararo. Mwari anotiropafadza kana tikadaro. Nekuti pane mhirizhonga. Aiwa hapana chinobuda kana development yatinochemera kana tine mhirizhonga vanhu vachigunununa hapana chinofamba. So we are
tombokubatai muromo ipapo
kuti vanhu huyai tibatsirane to pray for Zimbabwe.
Tombokubatai muromo ipapo tofunza kuti ko zvikasaenda sekufungira kwamaita muri kunamata here kuti vanhuwo vanozotambira zvinenge zvabuda nekuti hapa ndakunzwai muchiti imi makatarisira kuti zvichabuda semataura amaita asi zvikasazobuda zvakadaro muri kunamatira here kuti patambirwezve zvichabuda.
Marvelous. After praying we have been praying for some time now and my revelations are very clear that we are winning this election. So the issue kuti we accept here kana kuti we are not accepting, the issue is we are accepting, we are going to accept election ichawa iri free and fair and this is what we know kuti Zimbabwe ikaitwa free and fair There is no party chawina muZimbabwe kunze kwe party inotungamirwa navachamisa MDC Alliance. So the prayer now is just kuti Mwari achingoita fulfill, because the answer is already there. Zimbabwe wants change. And I tell you, Marvelous, kuti hapana imwe ichaitika muZimbabwe kunze kwekuhwina kwavachamisa. And isusu we are saying we are not even going home. Mm-hmm. Before we celebrate, tichange titoripo patavhotera tapedza to celebrate our victory, because we know kuti hakuna imwe party iri kuhwina kunze kwe MDC yavachamisa, because we have been going around and the pastors have been praying and everybody has been praying for the kuti isusu muno muwe ne freedom yevana vedu nevarume vedu nevazukuru and everybody. So I know very well kuti victory is certain and we are going to win, and the answer from God is it will just go smoothly. Zvichaitwa zvese murunyara, and the people will be shocked.
Ah, imbobatai makadaro ndimbokuluma kuno kuna Sister PJ vari muno. Mbatai yenyu makadaro. PJ, a very interesting contribution here from Amai Lynette Karenye ve MDC Alliance. Vari kuti ivo, their women are actually fasting as from tomorrow until election day, because she says they are very confident that their prayer will be answered. So they will be sitting at the various polling stations after voting to make sure that they celebrate. And also she's saying that MDC Alliance at this point is also praying that there will be a smooth transition of power from the current government of Mnangagwa to MDC Alliance Nelson Chamisa. So I ask that, should that not happen, have you also prayed that they, you know, there will be a smooth, you know, acceptance of the results, whichever way they go? So she said, as prayer for women, they have faith that it's going to go their way.
Yeah, it's going to go their way. It's not going to be any other way. They are confident.
Yes.
Yeah. So ungakathathi umlalelo wakho olandelayo umbe umhlonitsha olandelayo wothi sike sinike ithuba omunye owesifazane okhankasayo laye o MRP esibe laye esikhulumela okhulunywe laye intathele izindaba yethu yakubulawayo.
At the moment, PJ, I think our audio is not lined up, but let's take our other guest. Hello? Hello?
Hello?
Yes, I would like to speak to Yvonne Musarurwa. Hello, Yvonne? I mean, when I read about it, I say, Yvonne Musarurwa, can you hear me? Taurai tinzwe, amai mwana nouti panapa, takusvika kwamvura yacheka makumbo, saka vanenge vakwanisa kupinda muchirongo vakwanisa. Masanwa ne 4 days until election, sitaureiwo kuti imimi makamirira bato ripi uyezve muri kuvimbisawo kuti muchange muri kuita zvipi semudzimai ari kupindawo imomo muelection.
Okay, inini ndinonzi Yvonne Musarurwa, inotungamirwa naDr. Chokozani Kupe. Takatarisana neelection the next 4 days. Semadzimai emuZimbabwe tanga tine machallenges akawandisa atanga achisangana nawo for the past 38 years. And tiri kuti isusu tanga tichitungamirwa nevarume for the past 38 years. Hapana change yanga ichiuya, hapana mudzimai anga achigutsikana. Isusu tisu vanhu vane dambudziko rakanyanya rekuti kuzvipatara patinoenda kana kunozvara vana vedu tinosvika tichinozvarira vana vedu pasi. Patinonzi tichengete vana vedu tinochengeta vana vedu tisina kana pekutangira. Saka mukati megore ra2018 tiri kuti tida kuchinja zvino, tikwanise kutungamidzawo madzimai aende mberi. Madzimai akwanise kutichungamirira, anoziva dambudziko riri mumba, nokuti kana mumba mukachekwa hupfu, munhu anokwanisa kutanga kumhanya ndimai. Mumba mukaisekwa mari yeschoolfees, munhu anotanga kusangana nedambudziko ndimai. Saka tiri kuti mugore ra2018 mudzimai wese ngaaende anobatsira achena achinovhotera mudzimai anenge ari paballot paper. Semusangano MDCT tine zvirongwa zvakawanda zvatanga tichiita. Tangaita madhoti dhoo tichifamba tichikurudzira vanhu, tichingenja vanhu kuti vanhu vazive kuti vanosangana nevatungamiriri vavo sei. Uyezve madhoti dhoo aya tanga tichiita zvatakuita kurudziro yekuti leadership isangova leadership inozongowanikwa iri muparliament chete, kana leadership inozowanikwa iri kustate house chete, but inge iri leadership inosvika isinoingenja vanhu pagrassroots. Not me the she said no one got a rally, she said a man. She's not one second to be a mother and a man. But I'm judging with a young I said the MDC, not to London, I'm very to go to Zankupe. Ego Jimage, she made this policy, Edu, Yataka Ita, in order of Putin. She don't know what it's in the chairs, the chairman is the mother, she made it this. With a man is Ramasu, Edu Angari this. Kusanganisira Zimbabwe do zinga ziri base. Kusanganisira even president yoto angwari base. Zinodi batira kuti kuri kuzane base police ekufunga MDC our manifesto. Tinopomisa maZimbabwe kuti tichange tichibatsira umwe neumwe kuti ange aine upenyu hwakaringana nekuti tirikufamba nedonzo rekuti toda mikana yakaenzirana kune munhu wese iko opportunities for all. Nikana tikutara hizi mukana yekuti kana munhu ari kwamarange kunowanikwa madiamond, madiamond anofanira kuwanikwa kuHarare. Mukana watirikutara ndewekuti kana madiamond achionekwa kwamarange ngaakwanise kubhenefita vanhu vemanikaland province. Kana tikaenda kukwekwe kunowanikwa iron ore ngaikwanise kubhenefita vanhu vemumidland province. Kana muHarare muchikwanisa kuwanikwawo zvinowanikwa imomo ngazvikwanise kubatsira vana vemuHarare. Nemikana yakaenzerana yatiri kufamba nayo sedonzo rekuri MDC.
Ndombokubatai muromo ipapo kuti imi muri kutsvaga rutsigiro here semudzimai muri kurana muri kupi?
Ini ndiri kurana ndiri under proportional representation yeHarare province.
Aiwa pakanaka pakadaro. Uyezve vanhu vari kubvumidzwa kuramba vachitsvaga rutsigiro kusvika rini?
Zvekubvumirwa kuramba tichitsvaga rutsigiro mukusvika musesande na6 AM.
Aiwa pakanaka pakadaro. Imbobatai zvenyu muri ipapo timboenda kuna Sis PJ.
Okay.
Hangile temba lokuba isitholakele itepe eka sehliselo Ndebele yenake ngowe MRP uncintisa kukhetho lokudinga ilunga lebudale lephalamende kobulawayo.
Ibizo lami ngusehliselo Ndebele, ngisuka eMthwakazi Republic Party, ngimele iBulawayo Central njengo-MP.
Ndingatsho ukuthi umkhankaso uhamba njani?
Umkhankaso uyahamba kancane kancane ngoba inkinga esihlangana nazo ukuthi khona siphathi le esithi self-funding. Asinayo imali, kodwa kancane kancane we getting there. So we hoping ukuthi khona lokhu nje okuncane sizophumelela ngoba abantu la sihlangana nabo esi-interacta nabo esingejana nabo bayasi-understanda ukuthi sifunani.
Ba izeki ithi zabe yifundisa ama-election agency ebandleni lendi uhambisa njani?
Ebandleni lethu besingakatholi ikakhulu ku-constituency yami, ngakhulumela kakhulu i-constituency yami, besingakatholi abantu abaningi abazimisele ukuthi basimele ezama-agensi wethu ngoba abantu bakithi bafuna imali, izinto zamahhala abasazifuni. Ngakho siyacela nje ukuthi khona sicela ama-volunteers ngoba lathi kunje yonke into esiyenzayo sikhipha izimali emaphokethini ethu, sihamba sicela nathi kodwa kunzima ngoba abantu bafuna imali. Sesithole nje those few.
Lingasitshela ngokuthi kuyini elikhangelele ukuthi linganqoba likwenzele uZulu?
Thina okuqala njenge-MRP sikhangelele ukuthi singanqoba sikhulule abantu bakithi kule ingcindezi abangaphansi kwayo eyenziwa ngukhulumende obusayo namhlanje. Yikho okokuqala esikukhangelele lokhu. Njalo mina njengo-MP weBulawayo Central ngiku-metropolitan city ngikhangelele ukuthi sizolwa ngendaba ye-corruption, ngendaba ye-nepotism.
Indaba leyi eyokuthi ukhetho lungathi solwenziwa, ama-results ayethatha isikhathi ukuthi emenyezelwe yizekhi, lithini ngakho?
Lokhu ngicabanga ukuthi khona ku-unfair, basuke besenzani. Yikho ngicabanga ukuthi yikho lapho kuba nama lento efana naleyo i-rigging. Ngakho it's not fair. Why can't they like do it like namhlanje ama-results aphume like sasa? Basalindeni vele, why kumele kuthathe 5 days iviki and all that? Ngicabanga ukuthi it's very unfair.
Selike lahlangana yini lokudlwangudlwangu lapho likhankasa?
Ya kukhona la sike sahlangana khona lobunzima ikakhulu emakhaya, ikakhulu kulezi ndawo ezifana nabomguza kuma-resettlement okunabantu khona abezana. yikho sike sahlangana khona lobunzima uke wathi omunye ukansela wethu bafuna ukumxosha ekhaya bafuna ukumchisela ekhaya into esifana nalezo kukhona futhi enkayina kwesike saba.
Yeah, that was Sehliselo Ndebele. She's one of the female candidates who is aspiring to be an MP for Bulawayo Central, and she's of the political party MRP, Mthwakazi Republic Party.
Very interesting indeed. Yes. I see Masiwo is saying, I hope MRP gets at least someone into parliament. I would want to see a radical in Zimbabwe parliament. Regaitende kuna Maikarenye Timbonzwa. Nukuta akushika kumagumo ye chirongwa cheda. Maikarenye mchiripo irabu?
Yes.
Ehe.
Chiripo.
Ehe. Saka itaona kuti kwasara mazuva mana chete. Zvizva muri ku taura nemadzimai muchiva kurudzira kuti vange vari kuita munguva iyo ya Sara. Tinoona kuti madzimai ndo akatowanda pane zvinyorwa zvezeki vakanyoresa kuvota.
Isu tiri kukurudzira madzimai kuti chekutanga chengetedza chitupa chako. Chechipiri, usaisa artificial nail, usaisa Q-tex. Nekuti zvinhu izvozvo zvinokutadzisa kuvhota. Chechitatu tiri kuti ngatiende tinoita final mop-up yekuita make sure kuti vanhu vedu vaya vese vabuda vanovhota. Uyewo tiri kuti tapedza kuvhota, ngatitarise vamwe vedu vabia vedu vasati vauya kuzovhota. Tijokera kuzimba, tonoivakurudzira kuti vauye vazovhota, nekuti vhoti iroro rikasaitwa, number one, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika nemurume wako asina basa, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika mwana wako riri rovha, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika munyika musina mari, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika uchiti kana wakunozvara uchada kubhadhara maternity fee, ndorichaita kuti urambe uchitambudzika kuti kana iwe zvinhu zvese zvaunoda wazvida ukapinda mumushopu uchaona usingakwanisi kuzvitenga. Saka zvinhu izvozvi chete zvinokwanisa kusarudzwa newe musi weMonday 30 July. So 30 July kumadzimai wakatikoshera, because nhamo yose yatiri kuona muZimbabwe inofanira kuti tinoibvisa musi wa30 July. Saka tiri kukurudzira madzimai kuti time is up, usafambe usavhakache, nekuti ukada kuenda kunoona mwana wako kuHarare, iwe wakarejesa muchimanimani wese, zvoreva kuti hauchavhoti. Saka chimbogara pasi tisvikira tapedza kuvhota. Even tiri kutoti chero dai tikafirwa, we are encouraging kuti tinotomboita kuti munhu agare kumochaka kusvikira tapedza kuvhota, because this is a crucial moment for us, and this is the only way we can change our lives nevana vedu. So let's go and vote in our numbers, and make sure kuti after voting atisi kudzoka kumba. We are staying by my polling stations, because history inotiudza kuti mamwe makore vaizoramba nemaresults asingaburiswi panze, vaizounza mamwe maballot isu tisingazivi. Saka tikagara tiripo tinoona kuti something is fishing here, then we raise an alarm. So after voting 7 o'clock, munhukadzi wese must go and make sure kuti adefend a vote rake pa polling stations. And we are not defending ne noise, we are not defending ne ballot ne bullet, we are defending there in person nevana vedu nevarume vedu nevazukuru. And I know kuti zano chero chida kubira, they will not.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Iyo voting iri kutanga nguvai?
7 o'clock Monday inenge yatanga, but mukadzi wese weMDC anenge atomuka aenda kudhara, nekuti 7 inofanira kuchaya uripo pakiu. Endo vadelay process vaite sei, musadzokera kumba kusvika mapedza kuvhota. Ende madzimai, takurai chikafu chenyu mulunch box. Vamwe vane sugar, vamwe vane mabp. Let's carry our lunch boxes. Hakuna anofanira kudzoka kumba kunobika sasa.
Aiwa, tinotenda. Nguva yedu ndo yadyanana, tinotenda chaizvo. Muve nenguva yakanaka. Tozotaura nemi ndofunga pachange vanhu vavhota, tozonzwa kuti zviri kufamba sei kana pakatapa.
Thank you, Marvelous. God bless you.
Bye bye. PJ, very interesting there. My Lynette Karenya is saying that women should avoid putting nail polish, especially I think on the index finger, because that can disqualify you from voting. especially on Monday. So if you're listening and you're a woman, make sure your index finger is free from nail polish. I know we all want to look good. And she's also encouraging that women should get up early. Those that may have a funeral might have to defer it. Don't visit your relatives. So, you know, wise words there. Over to you.
Yeah. Isesifike emaphethelweni nohlelo lwethu lalamhlanje. Ngibonga osibonisiwe Mabhena, Simon Bauti, Sususiwe Magosibindi, akanye loNyoniza Chelela, kade lisilandela ku-Facebook page yethu ye-VOA Ndebele. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Sidibaneni njalo ngeviki elizayo. Igama lami Praxedes Jeremiah.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, let's meet again next week after the election. So we're going to be here really analyzing what has come out of that election. You have a very good night.